Imwe ongororo yakaitwa nemapazi ehurumende anoti bazi rezvedzidzo nerinoona nezvemadzimai inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kusiyira dzidzo panzira mushure mekunge vaita mimba. Izvi zvinonzi zvakatowedzerwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 sezvo vana vechikoro vakawanda vasiri kuenda kuzvikoro kwenguva zhinji. Gurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vanoti nyaya yekuti vana vakawanda havasi kuenda kuzvikoro iri kupawo kuti vamwe vanhu vatore mukana vovamanikidza kuita zvepabonde. Ongororo iyi inoratidza kuti mumwedzi miviri yekutanga kwegore vana vanoda kusvika zviuru zvishanu vakaita pamuviri, vamwe vakaroorwa, vamwe vachitizira. Zvikoro zviri kumamisha nekune migodhi kunocherwa zviwanikwa zvakasiyana-siyana ndizvo zvine vana vakawanda vakasangana nedambudziko iri. Mutauriri werimwe sangano rinorwira kodzero dzemwanasikana reInstitute for Young Women Development muzvare Tinotenda Chiera vanoti vari kushushikanawo zvikuru nenyaya iyi.
Zvatinoona ndezvekuti dei hurumende yange yawanawo kutibatsira kuti vana ava vakwanise kuramba vachienderera mberi nechikoro. So kuti tikatarisawo vangave kana vakomana vacho vakavaitira mimba vavanodzidza navo vanenge vachipfuurira mberi nechikoro. Tikatarisa kuenda kuchikoro nekudzidza pache zvako, kunowanikwa kuchiendesa upenyu hwevasikana pamberi, kuchivapowo pundutso yakanaka muupenyu hwavo, kuchibatsiridzawo kunge kuchirwisana neiya yatinoti patriarchy. Uyezve takatarisa nekuti muno muZimbabwe hamutenderwi kunge munhu achibvisa mimba zviri pamutemo. Tinotarisirawo kuti dei vana ava vange vatariswawo vachinzwoite special circumstances pamusaka pedenda ranga rakatekeshera nyika yese yeCOVID-19 vabatsirwa vaendera mberi nechikoro tava kuwana tiine upenyu hwakanaka hunoenda mberi hwevasikana.
Asika pese panofa munhu hapashayike muroyi. Mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti hurumende ndiyo yapa kuti mumba mupinde mhepo.
Gore rakapera rega mastatistics edu akawana kuti tine vana vari over 10,000 vakaita pamuviri. Dambudziko iri rinoda kuti ripere nekutaurirana uyezve tichipa varayiridzi kuti vange vachikwanisa kunge vachibatsira vana ava. Chatinongokurudzira zvikuru kuhurumende ndechekuti dai yapa varayiridzi mari yakawanda varayiridzi vave nechidokwa dokwa chokubatsira vana ava. Even panga pakavharwa necovid varayiridzi vanga vane zvavaida kubatsira nazvo vana, asi zvakachaya chauviri nokuti zvanga zvisina support yehurumende. Varayiridzi vanga vafoma magrupu anonzi maclass WhatsApp groups nemasubject WhatsApp groups chaingoda chete kuti tiwane mabundles tichibatsirwa nehurumende, uye kuti vamwe vana vanobva kumapower families vangangowanawo magadgets okubatsirika. Asi hurumende yakaisa zvitanda munzeye ikati yanga ine urongwa hwayo hwekuita maradio namatelevision lessons, asi tichiziva kuti 80% dzevana ava dzadzisina, kana kuti 80% yemaareas kune vana ava kwaakusina radio kana television frequency.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti vasikana vakabatira pamuviri ava vane kodzero yekuenderera mberi nechikoro.
Tirinotedzera mutemo uri muEducation Act unoti vanasikana vanenge vabata pamuviri vari muzvikoro vanobvumidzwa kuramba vari pachikoro. Vanokwanisa kusarudza kuramba vari pachikoro chavanga vari kana kuti kuiswa pane chimwe chikoro chakasiyana nechavanenge vari pavanenge vachibata pamuviri. Asi tine anonzi maguidance and counseling core teams atakaisa muzvikoro anokurudzira discipline kuvana vevasikana nekuita nekunonoka kuti vasangane nevarume kuti vazobata pamuviri.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana anoti uwandu hwevana vechikoro vakabatira pamuviri hunogona kunge hwakatokura kudarika zviri kutaurwa nehurumende.